Genesisi chitsauko chemakumi mana nesere. Shure kwaizvozvo, Josefa akaudzwa kuti, “Baba vako vanorwara.” Saka akatora vanakomana vake vaviri, Manase naEfuremu, pamwe chete naye. Jakobho akati audzwa kuti, “Mwanakomana wako Josefa auya,” Israeri akazvisimbaradza uye akagara panhoo. Jakobho akati kuna Josefa, “Mwari Wamasimba Ose akazviratidza kwandiri paRuzi munyika yeKenani uye akandiropafadza ipapo. Uye akati kwandiri, ‘Ndichakuita kuti ubereke vana uye ndichaita kuti muwande. Ndichakuita vanhu vazhinji uye ndichakupa nyika ino kuti ive yako nokuzvizvarwa zvako nokusingaperi.’ Ipapo zvino vanakomana vako vaviri wavakaberekerwa muIjipiti ndisati ndasvika kwauri kuno vachanzi ndevangu. Efuremu naManase vachava vangu, saRubheni naSimeoni vari vangu. Vana vose vakaberekerwa mumashure mavo vachava vako. Munyika yavo yenhaka vachazivikanwa pasi pamazita amadzikoma avo. Pandakanga ndichibva kuPadhani ndakasuwa, nokuti Rakeri akafira munyika yeKenani patakanga tichiri munzira, nhambwe pfupi kubva kuEfurati. Saka ndakamuviga ipapo parutivi rwomugwagwa unoenda kuEfurati, ndiro Bheterehema. Israeri akati aona vanakomana vaJosefa, akabvunza akati, “Ndivanaani ava?” Josefa akati kuna baba vake, “Ndivo vanakomana vandakapiwa kuno naMwari.” Ipapo Israeri akati, “Uya navo pano ndivaropafadze.” Zvino meso aIsraeri akanga aneta nokuda kwokukwegura, uye akanga asingagoni kuona zvakanaka. Saka Josefa akauya navanakomana vake pedyo naye, baba vake vakavatsvoda uye vakavambundikira. Israeri akati kuna Josefa, “Handina kumbofunga kuti ndichaona chiso chakozve, uye zvino Mwari anditendera kuti ndione vana vakowo.” Ipapo Josefa akavabvisa pamabvi aIsraeri akakotama pasi nechiso chake, uye Josefa akavatora vose vari vaviri, Efuremu kurudyi kwake akatarira kuruoko roruboshwe rwaIsraeri, uye Manase kuruboshwe akatarira kuruoko rworudyi rwaIsraeri, uye akavaswededza pedyo navo. Asi Israeri akatambanudza ruoko rwake rworudyi akaruisa pamusoro waEfuremu, kunyange zvake akanga ari muduku, uye akachinjika maoko ake akaisa ruoko rwake rworuboshwe pamusoro waManase, kunyange hazvo Manase akanga ari iye dangwe. Ipapo akaropafadza Josefa akati, “Mwari uyo madzibaba angu, ivo Abhurahama naIsaka, vakafamba pamberi pake, iye Mwari akanga ari mufudzi wangu upenyu hwangu hwose kusvikira nhasi, mutumwa akandisunungura kubva pane zvakaipa zvose, ngaaropafadze vanakomana ava. Ngaavadanwe nezita rangu uye namazita amadzibaba angu, Abhurahama naIsaka, uye ngavawande zvikuru pamusoro penyika.” Josefa paakaona baba vake vachiisa ruoko rwavo rworudyi pamusoro waEfuremu, haana kufadzwa nazvo. Saka akabata ruoko rwababa vake kuti arubvise pamusoro waEfuremu aruise pamusoro waManase. Josefa akati kwavari, “Kwete baba vangu, uyu ndiye dangwe, isai ruoko rwenyu rworudyi pamusoro wake.” Asi baba vakaramba vakati, “Ndinozviziva, mwana wangu, ndinozviziva. Naiyewo achava rudzi uye naiyewo achava mukuru. Kunyange zvakadaro hazvo, muduku achava mukuru kupfuura iye, uye zvizvarwa zvake zvichava boka rendudzi zhinji.” Akavaropafadza pazuva iro akati, “Muzita rako Israeri achataura ropafadzo iyi achiti, ‘Mwari ngaakuite saEfuremu naManase.’ Saka akaisa Efuremu pamberi paManase.” Ipapo Israeri akati kuna Josefa, “Ndava pedyo nokufa, asi Mwari achava newe uye achakudzoserai kunyika yamadzibaba enyu, uye kwauri, sezvo uri munhu ari pamusoro pamadzikoma ako. Ndinokupa mugove wenyika yandakatorera vaAmori nomunondo wangu uye nouta hwangu.”